Vatungamiri veDynamos nhasi vaita musangano ndokubvumirana kuti Mutsatsa anofanira kusiyiswa basa zvichitevera kutatarika kuvita chikwata chavo icho chiri muhondo yekurwisana nekuramba chiri muPremier Soccer League. Mutungamiri weDynamos vaSolomon Sanyamandwe vati Mutsatsa akundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake George Chigova apinda panyanga kuchikwata ichi. Vakanyamandwe vati pamusoro pezvo vapa basa kune aimbove kapteni wavo uyezve akasarudzwa kuve soccer star muZimbabwe muna 2007 murape kuti ave mutevedzeri waChigove. Vateveri veZimbabwe vakawanda vari kufara nekudzingwa kwaMutsatsa, mumwe wavo vaShakeman Mahwengwa vachiti izvi zvaifanira kuve zvakaitwa kare.
Uyu mukomana uyu aifanira kunge akadzingwa basa kudhara nekuti timu yedu mukada kuzvitarisa kuuraya kwaakaita hataimbofunga kuti anofanira kusvika gore rine raripo, bati vakatogona nekuti zvakazva kutotishamisa kuti timu yakuenda musango.
Mumwe mutsigiri weZimbabwe vaShepherd Mutambanengwe vanoti Mutsatsa aive asingafaniri kuve akapiwa basa iri pekutanga nenhoroondo yake yekukundikana.
Kudzingwa kwaTolebi Mutsatsa kunoratidza kuti munhu uyu akukundikana panyaya dzecoaching ari head coach, nekuti Marasa Platinum akatadza kuisumudza, Tiglon akatadza, Wawa dzese atadza, Dynamo zvakare atadza, kuti saka akukundikana semukuta head coach. Dai aita mumwe munhu atombodzidzei ari assistant coach kune mumwe munhu nedzidzo dzatombofamba.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaTheophilus Dzisengwe vanoti Mutsatsa anga achifanira kupiwa nguva yekupedzisa mitambo yake yasara kwozotorwa matanho makwikwi aya apera.
Sizini yake apera akasarwa ne6 magemu chete, vodzingira munhu 6 magemu yayo, vade kungomusiyawo angopedziwo magemu ake vozozoonawo panext sizini yebhora, voze angambopushawo wani zvakaramba, asi dai vamusiyawo zvakadaro angopedziwo magemu ake asara mashoma.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Mutsatsa kuti atambira sei kusiyiswa kwake basa. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints maviri chete pamusoro peNitroid iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvinofanira kubuda muPremier Soccer League. Dynamos ine mapoints makumi matatu neimwe chete, Nitroid ine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Asi Dynamos iri kusangana neFC Platinum kuzvishavane mumandava Stadium mukupera kwesvondo. FC Platinum ine shungu dzekuda kukunda dzakaipa mushure mekurwa 2-0 neTriangle neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.